Mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaObed Masaraure vari kukurudzira vadzidzisi vose kuti vasaende kunonyoresa bvunzo mangwana uye vatiwo vabereki vasaende nevana kuzvikoro kwacho sezvo kuri kuisa upenyu hwavo munjodzi.
Isu seAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe riku kurudzira va members edu ese nemamwe maticha ose nevabereki participate muprocess iyi yemazamanishoni iyo ichakonzera njodzi dzakawanda kuvana nevarairidzi. Tikurudzira varairidzi vagare kumba, vabereki vagare nevana vavo kumba kusvikira tasvika padanho rekuti takwanisa kuchengetedza zvinodiwa kuchengetedza upenyu hwevana neupenyu hwevarairidzi.
Vamasaraure vati bazi rezvedzidzo harisi kubudawo pachena kuti vadzidzisi vanenge vanyoresa bvunzo vanopiwa mari.
Nyaya imwe yakunetsa ndinyaya yemuhoro. Muhoro une wevarairidzi vanofanira kunge vachiendawo kunoita zvemainvigilation. Vanhu vari kutambira mari shoma shoma inoita kuti vatadze kutosvika kwavari kufanira kunge vachishandira. Panguva yekuti mitengo yezvinhu yakwira, varairidzi vaakutenga mari vaakutambira mari inokwanisa kuita $20.
Izvi zvatsigirwa nemunyori mukuru murimwe sangano revarairidzi rePTUZ vaRaymond Majongwe, ava vanoti hurumende iri kuisa upenyu hwevadzidzisi nevadzidzi munjodzi huru.
Vari kuitira vana veZimbabwe utsinye. Chinoti chiri kuita kuti timhanyirire chacho chiiko? Tatadza sei kugara tomboti Augusti takunopinda muna Augusti kwakudziya maexams onyorwa, torega kuita riski nekuti vamwe vana vacho vari kuda kunyora maexams vatoruma kwaranda inisenda imomo. Ingori bvonyongera, hapana ari kuziva zvaari kuita. Ende kuratidza kuti Ministry of Education yacho haiteereri. Vanhu vane mhesa mukono, vanhu vane uswindi, vanhu vane nharo vanoti pamusana pekuti ndovatungamiriri, saka vari kungoita zvavanoda.
Mukuru webazi reZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA Vasifiso Ndlovu vanoti hurumende haina kugadzirira, vachiti kusvika panguva dzemasikati nhasi zvikoro zvakawanda zvanga zvisati zvawana zvikwanisiro zvekudzivirira kutapuriranwa kweCOVID-19 zvakaita semaface mask kana matomomita.
Yes, it is true that by 1300 hours most of our schools still had not received the required thermometers for helping with the taking of temperature for the learners and the teachers who are coming to the schools.
Mashoko aya atinirwa nemumwe mudzidzisi mudunhu reMashonaland West vaRosten Mutapa vanoti zviri pachena kuti hurumende haina kugadzirira sezvo iri kuchinja nzvimbo dzekunyorera, izvo vanoti zvichapa dambudziko mangwana kuvana vari kunyora.
Isu tiri kuona kuti zvikoro zvizhinji zvaishandiswa semafumigation center semaquarantine centers zviri kunzi hazvichakwanisi kuti vana vanyorere pachikoro ipapo. Kuratidza kuti hurumende haina kugadzirira kuti maticha aende kubasa achishanda kunzvimbo dzine utano hwakanaka. Muno muMashonaland West Province tinoziva semuenzaniso Jameson High School yaishandiswa sequarantine center, asi tiri kunzwa kuti seJohn Kennedy Primary School ndo yava kushandiswa secenter yaJune.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzezvedzidzo amai Nokutula Gamanya vanoti semaonero avo vamwe vadzidzisi vachaenda kunonyoresa bvunzo sezvo vachitya kuburitswa mabasa.
Maticha achatofoseredzika kuenda kumabasa nenyaya yekuti because they are employed by the government havapikisani nevaridzi vakava employed, so vachambozoita zvinoda varidzi, no matter how risky it is.
Mutevedzeri wemukuru mubazi rinoita zvebvunzo reZimbabwe School Examination Council kana kuti ZIMSEC mudunhu reMashonaland West amai Ethel Mangena varamba kutaura nezvenyaya iyi vachiti titaure nemukuru wavo kuHarare amai Nicolette Dlamini, avo vachiti vatumire mibvunzo asi vanga vasati vapindura pataenda pamhepo. Asi gurukota rezvedzidzo vaKen Matema vakaudza komiti yeparamende inoona nezvedzidzo masvondo mashoma apfuura kuti bazi ravo richagadzirira bvunzo zvizere. Vamwe vakuru vezvikoro vasina kuda kudomwa nemazita vanoti vari kutambira mashoko kubva kuvasori vachivachisidzira kuti vaone kuti bvunzo dzanyorwa. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvevasori vaOwenxuve sezvo vanga vasiri kudavira nhare mbozha yavo. Asi imwe tsamba iri mumaoko eStudio 7 inoratidza kuti masangano evarairidzi masere atika madziro achiti hakuna bvunzo dzichanyorwa. dare repamusoro rakati hurumende itange yapa zvikoro zvikwanisiro isati yati bvunzo dzinyorwe kuti pasave nekutapuriranwa kwechirwere checoronavirus. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.